zvanga zviripo zvanga zvakanyanya pamusangano uyu zvanga zviri zvekutaura humbo hwekuti kana maresources atingati maresources akaiswa zvakanyanya munhau dzekuronga mhuri zvakaonekwa kuti pane atingati isusu maeconomic benefits aripo kubvini kana zvakaitwa kuLondon muna 2012 zvikabvumiranwa izvozvo kana zvikaitwa zvakare kuti vakaita mapledges avo vaise zvavakabvumirana zvinoreva kuti pachava nemaresources akawanda achaiswa kufamily planning kana kuti izvozvi zvekuronga mhuri uye zvakare zvinonzi zvakaonekwa kuti research yacho iyoyo payapresentwa paonekwa kuti pachava nekusevha kwakanyanya chaizvo munyika zvichabatsira vana muzvikoro uye zvakare zvichaita kuti mamwe mapazi ehurumende emuno muZimbabwe akwanise kuwana zvekushandisa nekuti kudivi redzi kunongwa mhuri kunenge kwasevhwa zvakanyanya ikoko.
Pane nhunha dzawanikwa here dzichibuda pamusangano iwoyu dziri kusanganikwa nevazhinji panyaya idzodzi dzekurongwa kwemhuri?
Zvanga zviripo zvanga zviri zvekuti pane vanhu vari kufa, pane vandawo zvakare vari kufa nekuda kwekuti vanhu havasi kushandisa nzira dzekuronga mhuri nekuti pane mapato enzira dzekuronga mhuri akasiyana, mashort term, malong term nemapermanent methods. Saka pari kunzi kana vanhu vakashandisa nzira dzekuronga mhuri dzatiri kuti malong term pane kusevha kwakanyanya uyewo zvakare pane humbowo hwanga huchitaridza kuti kana vanhu vese vanoshandisa zvefamily planning vakaedza kushandisa idzi nzira dzakati rebei panosvika 2020 ita kusevha kwakanyanya chaizvo uye mari yacho iri kusevhwa iyoyo ichange yakushandiswa kune dzimwe nzvimbo kubatsira zvinhu zvekuti nyika yedu isimukire zvakanyanya.
Huwandu hwevari kushandisa nzira dzekuronga mhuri pari zvino hwakamira sei munyika?
Isusu senyika yeZimbabwe tine atinoti isusu mafamily planning indicators ivayaya ndova anodudza kuti vanhu muZimbabwe vari kushandisa nzira dzekuronga mhuri vakawanda zvakadini zvakare vasiri kushandisa asi vachida kushandisa vakawanda zvakadini semuenzaniso andinet midi iri paviri pavanhu vakaroorwa nevanhu vasati varoorwa vatingati isusu maadolescents vechiduku vayavaya andinet midi kune vanhu vakaroorwa iri pa13% muZimbabwe kunewo zvakare maadolescents iri pa16.9 saka isusu tiri kuti zvirongwa zvatiri kuita izvi zvinofanira reduce animate media FM planning EOA from 13% to 6.5% by 2020. We also carry from 16.9% to around 8.5%. Kana ma resources S akanzi ne vaidi vanotibatsira vanokwanisa kuuyisa ma resources iwayayi zvinezvo zvinokwanisa kuti itike muno muZimbabwe.